ruzi kohere taura taura kudombo mune mvura inokwa na tese ji taura taura kudombo taura Kadisa nyika kwazo wakai bakai tambu zikira dombore kare wakare rova makabu damvura inokwa na tese wakari rovera wakari vika Asirora kakurira Rufuge hena nebwiro Nasi dombori penyu Nekusinga peri Kana jama taura Taura budombo Taura nalombo Wakati wakantwa mumoto Dombore kare Raka uyarika warwira Hakai ashai wa mvura Mwana wake wada kufane nyota Mvura ya kabuda Imbombo mudombo Kwete bakafawa Kwete parinyore Kwete paka nyorovera Asipo paka oma Ibapa unoti hasikone Dipo pandino naini Dinonzi sama simba Diri dombo Jesus on the sea. No matter what I'm going through, going to be my comforter. You are going to be my shield and my provider. You are going to be my protection. Just